Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera nyamavhuvhu 27, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti sarudzo yeby-election kugokwe kabuyuni yafamba zvakanaka. Asi sangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti kune varairidzi vakadzidziswa neZEC kuvhotesa vakadzingwa nevamwe vakuru veZEC neZuro Manheru vachinzi nhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change. Zinara inozivisa nezvehurongwa hwekuda kukwidza zvakare mutero wekuripira pamatolgate kanoyo kepiri mwedzi uno. Chikwata cheZimbabwe chebhora remaoko remadzimai kana kuti netball nhasi chawana tikiti rekuenda kufainari ye-2023 World Cup mushure mekunge yarova Zambia makwikwi egadziriro rekuenda kumakwikwi epasi rose. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Commission inotungamira sarudzo munyika yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti sarudzo yeby-election yanga ichitwa nhasi kutsvaga mumiriri wegokwe kabuyuni muparamende yafamba zvakanaka sezvanga zvakatarisirwa. Mutauriri weZEC vaJasper Mangwana vanoti vakwanisa kuvhura nenguva dzanga dzakatarisirwa vachitarisirwawo zvakare kuvhara nenguva dzakatarwa. VaMangwana vanoti zvabuda musarudzo zvinotarisirwa kuziviswa mangwana sezvo kuine dzimwe nzvimbo dzinogona kunonoka kufambiswa kwemagwaro ekuvhotesa nekuda kwemamiriro emigwagwa. Mugadziriro yesarudzo iyi, vatsigiri veZANU-PF nevatsigiri veCitizens Coalition for Change vanga vachipomerana mhosva yekukonzera mhirizhonga. Vakwikwidzana musarudzo iyi ndavaKosten Muguti vebato reCitizens Coalition for Change navaSpencer Chuma veZANU-PF. Sarudzo iyi inoitwa kutsiva vaimbova nhengo yeparamende vaLeonard Chikomba veZANU-PF avakashaya mutsauna yemumugwagwa muna kubvumbi gore rino. Ngatinzwei hurukuro yataita navaMangwana pamusoro penyaya iyi.
Sarudzo dzegokwe kabiri dzirikufamba zvakanaka kutaura kudai sezvo vanhu vari mumitara vachikata mavhoti avo. Tabvira mupolice station dzedu ese nasezvino kuemakuseni tiitarisa kuvhara mupolice station dzedu na7 Manheru. Vanhu vari kuvhota environment ii yakanaka nerunyararo kuti dzedu dzirikufamba zvakanaka ruzhinji tiona vanhu vakanga vauya hatiatinotiatinga kupai pesendeji asi taona vanhu vazhinji vachiuya tiona mabasa redu kufamba zvakanaka. Asi zvive zvekare tine dzimwe nzvimbo dzinechokuita setireni yekune gokwe vamwe mapolice station ari munzvimbo dzinemakosva mbizi asi inotarisa kuti nhasi zvizhinji zvinge zvichiitika asinongwana ngepakunakubuda maresult edu.
Tanzwawo kuti kune vamwe vakatrenwa neZEC kuve mapolling officer vari varairidzi vazodzingwa usiku hwadarika nevamwe vakuru veZEC vachipomerwa kuve nhengo dzebato reCCC. Ichokwadi here ichi?
Izvozvo hatisi chokwadi. Isu hatina incident yaripotwa inotokita nezvinhu izvazvo yatingada kuzivisa varuzhinji. Asi hatinogozivisa ruzhinji kuti basa reZimbabwe Electoral Commission kudeploy maofficer yainenge yatrena iyo. Asi izvo kuti kudzingwa kwevanhu hatina shoko rakadaro.
Tanga tichiona kuti pagadziriro yesarudzo idzi kwanga kuchimboita nyaya dzemhirizhonga iko kugokwe kabuyuni, hapanawo here nyaya dzemhirizhonga pakati pemapato dzaitikawo nhasi?
Zvatataura kuti hakuna mhirizhonga yasati tanzwa. Kana kune zvakaitika kumasure kwetakamira kuti zopiwa neZimbabwe Republic Police tigozvitarisa tigozviongorora, asi isu hatina chatati tapiwa sofa. Asi basa redu riri kufambira zvakadi zvakanaka, vanhu vari kukasta mavhoti avo.
Mutauriri weZimbabwe Electoral Commission vaJasper Mangwana vari parunhare kugokwe kabuyuni neStudio 7. Asi sangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti ichokwadi kuti kune varairidzi vakadzidziswa nezeki kuvhotesa kana kuti mapolling officer vakadzingwa nevamwe vakuru vezeki nezuro manheru vachipomerwa mhosva yekuve nhengo dzebato rinopikisa reCCC. Tabata mutungamiri weAtuz Vaobet Masaraure kuti tinzwe zvizhinji.
Tine varairidzi vanga vakasarudzwa neZimbabwe Electoral Commission kuti varane maelections by election iri kuitwa kukabuyuno. Vakadzingwa vachinzi havana muripo wavachazopiwa. Vakadzingwa vanonzi vanotaura ivo vachiti vakadzingwa nevanoitwa vamukwananze vaishanda nema ward elections officers vachitenderera vachidzinga vavaiti ivo vanhu vanotsigira bato reCCC. Mukatarisa macitizens aya anove maticha haana mapositions aanohodha mupatiyo yeCCC uyezve havana kumbobvira vaikambeinera. Saka zviri kutotishamisa kuti kana mumwe murayiridzi akudzingwa basa kunzi achatenderwe kuti atorana maelections nekuti ari kunzi anofungidzirwa kunzi akapiwa mukana wekuvhota anovhotera CCC. Zvoreva here kuti ya band organization nekuti mamwe maticha chero mumwoyo mavo achabvumizwe kuti atombofunga zvokuti ndikapiwa mukana wekuvhota ndingaivhotera.
Masvitsa here nyaya iyi kuZimbabwe Electoral Commission kuzeki? Uye kana masvitsa vari kuti nenyaya iyi?
Hongu itori kuZimbabwe Electoral Commission nekuti maofficials ari kudzinga varairidzi ava ndevezeki. Isu chatiri kutochema nacho ndechekuti vanhu ava vanga vaine malegitimate expectations ekuti tarekrutwa tatrenwa vari kutarisira kushanda vachiwana muhoro. Rabasa rezeki kuti richipuruva maallegations avo. Dambudziko raitika nderekuti varairidzi vacho vari kutya nekuti vanenge vachitoshishidzirwa zvakare. Tiri kuzama kuti tiwane vanhu vanga vabatsire kuti vakwanise kuwana kanziling vazive kuti zvakakosha kuti kana nyaya dzakadai dzaitika vaendewo kumatare vachikumbira kodzero dzavo.
Vanga vari mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti Atuz Vaobet Masaraure vari parunare muHarare neStudio 7. Zinara yazivisa nhasi nezveurongwa hwekuda kukwidza zvakare mutero wekuripira pamatolgeti mumadhora emunyika kutanga nemuvhuro unouya ako kanenge kave kepiri mwedzi uno. Zinara ichikwidza mutero uyu mushure mekukwidza zvakare musi wa3 mwedzi uno. Mugwaro raburitswa nhasi, Zinara inoti mitero mitsva iyi ichange yakamira yakati motokari diki dzinenge dzotarisirwa kubhadhara chiuru nezana remadhora emunyika kubva pamadhora mazana masere, makombi achitarisirwa kubhadhara chiuru nezana nemazana matanhatu ane makumi mashanu kubva pachiuru nemazana maviri nemakumi mapfumbamwe emadhora emunyika. Mabhazi anotakura veruzhinji anengewobhadhara madhora emunyika zviuru zviviri nemazana maviri, marori achibhadhara zviuru zviviri nemazana manomwe ane makumi mashanu emadhora. Magonyeti anenge obhadhara madhora zviuru zvishanu nemazana mashanu emadhora emunyika. Miripo yemadhora ekuAmerica inonzi haisi kuchinja. Mutauriri wesangano rinomirira vanofamba nemabhazi nemichovha rePassenger Association of Zimbabwe, vatafadzwa Goliath, vanoti kukwidzwa kwemitero uku kuchaomesera vanofamba nemabhazi nedzimotokari sezvo varidzi vedzimotokari nemabhazi vachingosunda mitero iyi kune vanofamba nemabhazi. Ngatinzwei vachitaura.
Danho ratanga tisingatarisire. Izvi zvinoita kuti isu veruzhinji tinge tichiomerwa zvikuru nekuti chiripo ndechekuti vemabhazi nevemuchovha vanongoisa mari iyo kuna pasenja. Zvino zvamuri kuziva kuti mari dzemuhoro idzi hadzisi kumbonyanya kukwira semakwizirwa ari kuitwa zvinhu. Kana takatarisa kukwira kwaita mutengo wematogeti,
tinoona kuti aka ndeke chipiri mukati memwedzi uno waAugust kukwidzwa neZinara kwemari dzematolgate. Vakambokwidza musi wa3 August. Chii chingadai chiri kuita kuti vakwidze vachimhanya kudai?
Maonero ati kuita ndeyekuti vanenge vari kukwidzidza nane nemari yekunze panyaya dzerate. Ndo maonero ataita kuti vakuona kunge vasara zvikuru, vada kuti mari ingoramba ichifambidzana nemari reti inenge iripo pamutsika mutema. Ndo maonero edu nokuti hatinyatsonzwisise chikonzero chaicho chaicho chiri kuita kuti vange vachikwidza mari dzematogeti. apo vanhu tiri kutambira mari shoma uye zvakare tikuonawo mari shoma kutenderera kwemari kushoma zvikuru kana tichitarisa zviripo pamusika.
Tinoona kuti mari idzi dzakwidzwa mumari dzemadhora emunyika, asi kumari yekuamerica hadzina chashanduka. Pane zvingarerukirwo here mufambi?
Hapana zvingarerukirwo mufambi, nekuti mari iyoyo inozongokwidzwawo zvakare kune mufambi.
Vanga vari mutauriri wesangano revanofamba nemabhazi nemichovha rePassenger Association of Zimbabwe, vatafadzwa Goliat, vari parunare muHarare neStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvinhu zvaramba zvakaita manyama yamire nerongo munzvimbo dzakapoteredza muzinda wegwenya renyuclear weZaporizhzhia Nuclear Power Plant muUkraine, apo vaferefeti vepasi rose vari kugadzirira kuongorora muzinda uyu panjodzi yekuparadzwa neRussia iye. Izvi zviri kuuya apo paita kurwiswa kutsva kwaziviswa nhasi munharaunda dzakakomberedza muzinda uyu. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Mushanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mushanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Evanice Munondo, avo vari kutaura ivo pamusoro pemabasa avari kuita kuedza kukurudzira vanasikana vechidiki kuti vanyorese kuvhota, uyezve kuedza kupa dzidziso yekuti vanasikana vechidiki nemadzimai vasawanikwa ivo vachishungurudzwa.
Female students netokutakatanga nyaya yekukurudzira vanasikana kuti vaende kunoregister kuvhota, uyezve mazuva ano kuri kuitwa voter inspection, vaende kunotarisa mazita avo kuti akanyorwa zvakanaka here muvoters roll. Tiri kuzviita under the campaign hashtag smart girls vote, patiri kutifamba tichipa information tine anonzi meetup hubs atakaestablisha kumainstitutions vari kushanda nemastructures edu vari kufamba vachimobilizawo vasikana vakati wandei kuti vanoregister kuvhota, nekuti takaona sekuti vasikana nyaya dzekuvhota idzi vanenge vasinganyanye kudzifarira nenyaya yekuti dzari associated nemhirishonga yakanyanya pamakiu pavanomira paya paya vanenge vachitomhirishongwa. Saka nyaya yekuti vanoregister for my election next year inyaya yekuti yakanaka, nenyaya yekuti iwo sem vari chikamu chemayouth anokwanisawo kuti voice ravo rinzvikere kuzoshandira zvinhu muZimbabwe.
Ko, panyaya yekushungurudzwa kwevanasikana zvii zvamuri kuita sesangano?
Isu seFemale Students Network Trust mazuva ano takanyanya kutarisa nenyaya dzemaorientation tiri kufamba kumakoleji nekumaunivhesitis kuti tichisangana nevadzidzi vechisikana vari kutanga kunodzidza zvidzidzo zvavo zvepamusoro. Saka pamaorientation ipapo tiri kuvadzidza zvakanyanya maringe nekuti zvinova nefreedom vakugara vega vahausesiri nevabereki, asi pane zvipingaidzo zvakanyanya zvichawanikwa ivo vangazvigadzirira seiko kuti vachinge vasangana nematambudziko aya vanozvifambisa sei, uyezve tichivavimbisa kuti isu tiripo pakuvabatsira pamatambudziko iwa yakaita sesexual harassment, nekuti inyaya yachekechera zvakanyanya muzvikoro zviri kukonzera kuti mastudents asakwanise kunge achibuda pachena kutaura nhau idzi kazhinji kana vachinge vambunyikidzwa nemalecturers. Saka tiri kuvadzidzisa nekuvapa shingiso nedzidziso zhinji yekuti kana vachinge vasangana dambudziko rakadai ngavasanyarare.
Sei muri kudaro?
Nekuti zvatakawana mutsvakirudzo yedu pari zvino ndezvekuti vana ava vari kuzonoripota nyaya idzi patopera nguva zvizhinji yatinoti evidence iya inenge isisipo. Unoziva kuti malecturers yedu dzimwe nguva vakachenjera vanoita kuti umbowo hushaika. Saka tiri kufamba tichivadzidzisa kuti muchinge mauya kune sangano rakaita sesu eFemale Students Network riripo kumirira kodzero dzevana vasikana ivava, kuzvina havachatauri nekuti vanoona kuti chero vakataura hapana zvinoitika ini hapana kugadziswa kwenyaya iyo nekuti hapana mutemo uri kusunga malecturers vanenge vapara mhosva idzodzo.
Zvirongwa izvi zviri kutambirwa sei?
Vana vari kuratidza kuti chirongwa izvi vari kuzvifarira zvakanyanya. Ine muchaona tichitenderera zvakanyanya kuvaunivhesiti, tinenge tichienda kuzonodzidzisa zvidzidzo izvozvo uyezve tichinyatsovapa dzidziso yakadzika yatinoti training pachirungu iya, nekunyatsovapa zvombo kana kuti matools nekuti kana vachinge vasangana nedambudziko iroro vanozvifambisa sei uyezve vangabatsiri vamwe vavo sei kuti vaone kubatsira vana ava zvinji, nekuti tichikuona kuti vamwe vana vakatotadza kunyora bvinzo dzavo nenyaya yekuti maticha besides nje sexual harassment vanenge vamuchaja mari dzekuti kuri kudiwa zvakati kudiwa zvakati, asi mukaona kuti vana ivava kazhinji kumaticha training institutions vana vanenge vachitobhadhara fees inenge yakanangana nemari idzodzo dzinenge dzakunzi tipei mari dzeprinting, tipei mari dzekunomaka, tipei mari dzemalessons, zvinhu zvinenge zvakatochajwa paschool fees. Saka tiri kuona kuti paita huri ipapo. Saka tiri kufamba tichidzidzisa mastudent kuti any student anenge asangana nedambudziko iroro ngaatibate nekukurumidza.
Vakuru vezvikoro vari kutambira sei zvirongwa zvenyu?
Tiri kufara kuti vakuru vezvikoro vakavhura maoko avo zvichireva kuti varikuda kuti tibatsirane pamwe chete kupedza dambudziko iroro riri kupinda pamalecturers. Saka ndiwo nyaya yatiri kufamba nayo ende tiri kuona sekuti pari kupera gore rino tichienda kunogara December vachivhara vana tichiramba tichikutaura navo kunyange vari pazororo ipapo nekuti tine maplatforms ekumaWhatsApp vane vachikutaura nyaya dzichingomugadziswa zvakadaro.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mfanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous iye zvino tokupai chirongwa Our Lives upenyu hwedu. Nhasi tine hurukuro navautolezwe Nyati vanoisa chigaro vesangano reMigrant Workers Association South Africa. Vanyati nesangano ravo vari kubatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zviri kuzvipira kudzokera kumusha zvichitevera kupera kushanda kwemagwaro eZimbabwe Exemption Permit. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Migrant Workers Association msangano wakafonywa kuna 2011 after ma xenophobic attacks akaitwa ikoko. And then takaita kuti tizame kuti tuorganize vanhu kuti vanhu vasa just gara vachi funga kuti zvinhu zviri kufamba mushe and then next thing vaona kuti vari kuattackwa. So takazama kuti tiende kuvanhu tichiti ngati sanganisei my resources, not only my financial resources, but my resources ari kubva kwani. Because tiri kufunga kuti vanhu ma resources pashe zvavo. So tiri kubatsira kuti tiorganize vanhu. We have got a line that says, we left Zimbabwe unorganized. We cannot afford kuti remain unorganized. So tinofanira kuti tiorganize vanhu tobatsirana. Ndiro vata resu iyo.
Saka iye zvino muri kubatsira sei vane mazep apera kushanda?
Nyaya yemazep mukoma yakatanga kare 2010 tatiriko. 2010 vamwe vedu tichienda tichiita mameetings ne Department of Home Affairs. Kwakune mudhara anonzi Gerson Muti, unfortunate akashaya. Gerson Muti was very very receptive, akanga achichigamuchira achichibatsira achiona kuti zvinhu zviri kufamba mushe. Then from DZP to ZTP vakaemploya mumwe project manager and atina kugona kuti tisangane naye. So zvese zvakaitika from 2017 until 2021 takine matambudziko okusangana nevanhu vari kutungamira Home Affairs. So nyaya yekuti vanhu havasarenyuwera mapermits and all the stuff inyaya yekuti hatina kuwana mukana wekuti tiengage Home Affairs zvakanyanya. But some of these things zvakaitika because zvinhu zvakachinda muno muSouth Africa politically. Takaona kuti maelections akaitika and ANC yakatambudzika zvakanyanya. So iko zvino tiri panyaya yekuti vanhu vanofanira kuti vadzokere kumusha or varenyuwe mapermits, and takaona kuti only 8,000 people vakarenyuwa mapermits. So iko zvino tiri kushandisa nyaya yekuti vanhu ngava uye kuoffice kwedu toita paralegal clinic where tinotaura kuti malegal implications options enyaya yakamira sei toita psychosocial support toita ma voluntary repatriations nenyaya yekuti tirikuita zvema sustainable projects ekuti vanhu vakadzokera kumusha vasadzoke futi ku South Africa.
Ma project api kana zvirongwa zvipi zvamuri kuvabatsira nazvo vanenge vazvipira kuenda kumusha?
Nyaya yakanyanya mukomande yekuti tinota kuti vanhu vauye nema ideas avo, tinota kuti vanhu vaone ma projects iwavo. Vanhu vanoziva kuti isi zvichashanda ichi ashandi, but kune ma opportunities akawanda kumusha. Tine office, takavhura office kuprowai last weekend, tatiri ku Bait Bridge tichisangana nevakoma vari kubva kuZimbabwe tichiita ma meetings ikoko kumesina tichitaura kuti chii tichaita kuZimbabwe. Vanhu vanokutaura, vari kutaura nyaya dzema projects akafanana necontract farming, vari kutaura zvefish farming, machicken farming, mapig farming, especially kufarming area. But isusu tiri kufunga kuti maprojects achabva kubando. Vanhu vanoziva kuti ichi chashanda. Let me give you another example. There are many machines that people can buy and produce products that can end up being exported to Zimbabwe. Noti kuti vanhu vachashandisa maproducts iwayo kuZimbabwe chete, but vanogona kuva manufacture kuZimbabwe then go export.
Iye zvino mune vanhu vangani vadzokera kuZimbabwe vamabatsira?
Iko zvino mukoma tirikubatsira vanhu special people vari destitute. Tine vanhu vanobatsira vanhu ivavo, but iko zvino because mapermits grace period has isati ya expire. So people are just waiting for December, but because you know a lot of people are saying to us isusu tinota kudzokera kumusha.
Muri kushandawo here nemuzinda weZimbabwe ikoko embassy pane zvamuri kuita kuti vanenge vaida kudzoka kumusha vabatsirwe?
Yeah, tine vanhu vaka approach embassy. So iko zvino vari kutaura neembassy. I think vanhu vakaona kuti maregulations acha relaxwa paborder kuti vanhu vagone kuti vatore property yavo muno muSouth Africa voendesa kumusha. So vanhu vekuembassy vakati vachabatsira kuti vanhu vadzokere kumusha. Ndakanzwa kuti kuchava neconference ichapa vanhu information about kuti chii chiri kuitika kuti vanhu vatore life zvavo from South Africa vodzokera kumusha. But takanzwa kuti embassy is willing kuti ibatsire vanhu.
Manga makateerera kuna vabuto lezwe Nyati vanoisa chigaro vesangano reMigrant Workers Association South Africa. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu Our Lives. Munhau dzemitambo. Chikwata cheZimbabwe chebhora remaoko remadzimai kana kuti netball nhasi chawana tikiti rekuenda kumafinal e2023 World Cup mushure mekunge charova Zambia makundano egadziriro ekuenda kumakwikwi epasi rose apera muSouth Africa nhasi. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Majems asimudza mufaro munyika. Mushure mekurova Zambia 59-42 nhasi masikati, ndokuwana tikiti rekuenda kumakundano e2023 World Cup ayo achaitirwa kuDurban, South Africa. Mukuita izvi, Zimbabwe yabatana neMalawi, South Africa neUganda pazvikwata zvina chanomirira Africa kumakundano epasi rese aya. Mutambi anotambira kuAustralia Joyce Takaidza ndiye svondo rese angatyanda zvibodzwa kubvira musi uyo Zimbabwe yakarova Botswana ndokuzokunda Namibia, Tanzania uye Zambia nhasi. Chiri kunakidza ndechekuti Malawi, South Africa, Uganda neZimbabwe ndizvo zvekare zvikwata zvaive kumakundano e2019 World Cup kuLiverpool, England, uko Zimbabwe yakapedza iri pachinzvimbo chechisere. Vasikana ava vari kutarisirwa kusvika muHarare mangwana mushure mesvondo rese vari kuSouth Africa vachikwikwidza ma2023 World Cup qualifiers. Totarisa mitambo yekasolaga Premier Soccer League yatambwa nhasi. Dynamos yatadza kudimbura utungamiri hweFC Platinum iri pamusoro petafura mushure mekuita mangange 0-0 neZPC Kariba mumtambo watambirwa munyamunga stadium nasi masikati. Chikwata chine mukurumbira ichi charamba chakasiwa nemapoints matanhatu mushure mekunge FC Platinum yacho yaitawo mangange 0-0 mukushanya kwayo kuungezi Platinum Stars. Chicken In iyo yangaiterawo FC Platinum neDynamos yarwawo zvekare 2-1 neBlack Rhinos iyo iri kuraridzwa na Stanford Sticks Mtizwa. Harare City yaitawo mangange 0-0 neBlawayo Chiefs izvo zvabudawo pamutambo wehwahwa neTriangle. Blawayo City yarova yadha 2-0. Mimwe mitambo yePSL iri kwamangwana apo Capes United iri kutarisirwa kufamba rwendo rurefu kunosangana neHighlanders kuBaba Fields Stadium kuBlawayo. Herentals ine Tenax musi mumwe chetewo Manika Diamonds iri kusangana neCranbourne Bullets kuVengere Stadium. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Iye zvino tokupai hurukuro yaitwa naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 nemuimbi ane mukurumbira Thomas Mukanya Mafumo pamusoro pebira riri kuitwa kuLondon mangwana.
Kuchange kusingadaidzwi anonzwa kuUnited Kingdom nemusi weSvondo apo Gwenyambira rine mukurumbira Thomas Mapfumo nevamwe vakadaisa baba Shero Alex Macheso Toki Vibes nevamwewo vachange vari kuridza pamutambo uchaitirwa kuAthena Hall kuLeicester. Vari kuronga mutambo uyu vaJob Mugugu veFab Entertainment vanoti akandike kutanga Gwenyambira Thomas Mapfumo nemuimbi ane mukurumbira Alec Machesu weSungura vari kuwanikwa ivo vachiimba vari pamwe chete pamwezve newechidiki Toki Vibes vachibatana vari pachiitiko ichi. Regai tinzwe hurukuro yandaita naThomas Mapfumo pamusoro pechiitiko ichi.
Aiwa vanofanirwa kutarisira music ka. Tine music yakawanda yatinayo isati yanzwikwa nevanhu, saka zvimwewo zvatinoona kuti zvichavafadza. Tiri kuridza kuya kunonzi kuAthena kuLeicester ndokwandiri iye zvinezvi.
Pane mumhanzi mutsva here ungatarisirwe nevatsigiri venyu?
Vanoziva dzakare kadzataimbovaimbira, izvino tine zvimwewo zvakasiyana siyana.
Kune avo vangange vasati vatenga matikiti muri kuti chii?
Aiwa tiri kukurudzira kuti ngavauye nokuti shoo yacho ishoo yakakura. Kuna ana Macheso vari kuyawo kuzoridza, nesu tinenge tiripo nevamwe mufana anonzi hanzi Toki Vibes kuita sei anoita zvemadancers. Saka vanhu vese ava maartist anenge aripo achiperforma, saka tinoona kuti ishoo ichanakidza vanhu zvikuru.
Vazhinji vanoti Mukanya ndivo vanowanzoimba nemamiriro akaita zvinhu kuZimbabwe. Mazuwano muri kuona zvakamira sei?
Hazvina kumira zvakanaka zvinhu, hazvina kumira zvakanaka kumusha kwedu uku. Chitori nedzipo dzacho dzakawanda zvinhu zviri kuitika kumusha kwedu. Hazvina kumira zvakanaka zvinhu zvedu, nyika iyi haina kumira zvakanaka. Vanhu vari kushupika ka, vanhu vari kutambudzika kumusha uku, saka tinoda kuti tione kuti dambudziko iri rinopedzwa sei. Vanhu vakashaisa musoro pamwe chete kuti vapedze dambudziko iri, vacharamba vainaro dambudziko racho. Vanhu vanofanirwa kuisa musoro pamwe chete, vatarise, vaone, vaongorore nyaya iyi. Inyaya hombe yekuti kupedza 42 years munhu uchiita zvamuri kuita izvi muchistruggle haisi nyore, kwete haisi nyore. Saka vanhu vakasabatana, kana tichitaura kubatana kwevanhu hakusi kuti hanzi ZANPF kana kuti neCCC GTI, watotaura vanhu pachezvavo, tosiya zvemapati. Vanhu ngavabatane vazvisunungure, vakasabatana havambofa vakasununguka.
Titsenhuriraiwo karwiyo, vamwe vangati tete mavhi hamuna kumbotaura naMukanya.
Aiwa, ndikwanisi kudaro. Vanofanira kungodizwa, vanonidzwa nevoisi ravo.
Tinotenda Marvelous, sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musero yenhau dzanhasi. Zimbabwe Electoral Commission inoti sarudzo yeby-election kuGokwe kaBuyuni yafamba zvakanaka. chikwata chenabvu chenetball chemadzimai chinobudirira kuenda kumakwikwi efinari ye2023 mushure mekurova Zambia. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhla ka 27 kuNcwabakazi 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, abanye ababalisi ekade bemele baphatheke kunhlelo zokuqutshwa kokhetho lokudinga umeli wegogo eGabuyuni edale lePhalamende olwenziwe namuhla babikwa baliswe ukwenza lomsebenzi yiZimbabwe Electoral Commission ibetheza icala lokusekela ibandla leTRIPC. Ugatsha olubona ngokusebenza kwemigwaqo olwezinara solukhubhule imali ebhatalwa ngabezimota abadlula entubeni zama-toll gates. Kuhlandla lokuzilibazisa sileqembo lesiya phambili collection. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi abanye ababalisi ekade bemele baphatheke kunhlelo zokuqutshwa kokhetho lokudinga umeli wegogo eGabuyuni edale lePhalamende olwenziwe namuhla, ama-polling officers balisiwe ukwenza lomsebenzi yiZimbabwe Electoral Commission ibetheza icala lokusekela ibandla leTRIPC. Umkhokheli we-Atuzi umnumzana Obed Masaraure uthi lokhu kuyabamangalisa kakhulu ngoba kayisilo qiniso ukuthi ababalisi laba ngabebandla eliphikisayo. Uthi bayamangala njalo ukuthi izeki yayivele iphelani ababalisi laba umsebenzi nxa isijika ngosuku lokhetho ibetheza icala lokusekela iTRIPC. Isikhulumeli seZEC umnumzana Jasper Mangwana utshele iStudio 7 ukuthi lokhu kungamanga, kodwa yathuz ithi ngempela kwenzakele. UMangwana uthe njalo impumela yalolukhetho izakwaziswa kusasa. Isigaba segogwe eGabuyuni sisele singelameli ePhalamende ngemva kokubhubha kwelunga leZANU-PF umnumzana Leonard Chikomba. Ngolwesine ibandla leTRIPC lithi kube lodlakela kulumango lapho abasekeli beZANU-PF abagijimise khona umholi walo umnumzana Nelson Chamisa bachaya lentathelizindaba. Kodwa iZANU-PF iyakulandula lokhu njalo ithi abeTRIPC yibo abachaye amalunga ayo. Sibuze ocubungula izombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo ukuthi ulubona njani udaba lokuxotshwa kwababalisi ekade bemele babe ngama-polling officers yiZEC.
Udaba olungethusiyo, siyazi sonke ukuthi masokulanda ukhetho eZimbabwe kuyaqala yona inketha yabethani kuqala ukubana abantu bekhonje ukuthi ngabaleli bandla eliphikisayo. kakhulu kakhulu yathola ukuthi kuyafakwa abantu ama-group bomb ngama-polling officers abantu ababezazaka ngehold party positions but abamabisi ngenxa yokuthi ngabantu abangavuswa kahle ngabantu abangaholiswa kahle kuyahlala kurestwa ama-allegations bagcine sibona ikanti ba-innocent akwethusi lokho vele ngenhlalo yezimbabwe.
IZimbabwe Electoral Commission yona iyakulandula ukuthi kulento enje enzakeleyo kodwa iathuzi layo ngakolunye uhlangothi iqina ngokuthi kwenzakele impela abaxotshiwa ababalisi kungaba kusenzakalani lapho
elizweni lethu kuhlala kukhonjwana ngemini ikakhulu uma sokubuya ekhethweni uzathola ukuthi vele uma bengababalisi ababe-affiliated be-athuzi uhulumeni wezimbabwe inhlanganiso ezinjengabo-athuzi ezikhuluma ngamalungelo ezisebenzi zibonakala njengabantu abaphikisayo so kuyabe kungethusi kule element of truth.
Udaba lodlakela lona ulubona njani ngoba sike sabona uChamisa egijinyiswa egokwe lentathela izindaba zichaywa zilinyazwa kabuhlungu ingabanakanelwa ukuthi ngabe bandla leZANU-PF lanxa nje bona beZANU-PF bekulandula lokho.
Udlakela lophetho lwezimbabwe into eyodwa njalo asiyo nto yanamhlanje sile minyaka i-42 years yethu yonke akunakhetho osonakeleezakala kungulaDlakela so akumangalisi bangaphika ye kodwa vele ongakhangela ukhetho lwezimbabwe ipolitiki yezimbabwe i-violence and kwenziwa libandla elilodwa.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo uhlaziya ezombusaswe. Ugatsha olubona ngezemigwaqo olwezinara solukhuphule imali ebhatalwa ngabezimota abadlula entubeni zama-toll gates. Le mali ikhwezelwe labo ababhatala ngedola leZimbabwe kuphela. Abalezimota ezincane sebezabhatala inkulungwane elekhulu 1,100 Zimbabwean dollars. Kuthi abamakhombi babhadale inkulungwane elamakhulu ayisithupha lamashumi amahlanu 1,650 Zimbabwe dollars. Abamabhasi sebezabhadala inkulungwane ezimbili ezilamakhulu amabili 2,200 Zimbabwe dollars. Kuthi abamaroli amakhulu bona sebezabhadala inkulungwane ezinhlanu ezilamakhulu amahlanu 5,500 dollars. Sixoxele nobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU umnumzana Jafet Moyo.
Lokhu kubangelwa interbank exchange rate kumbe singathi official exchange rate ekhweziweyo phakathi kweviki nje sizekethi idola leMelika selibizela singathi 500 iZimbabwean dollar. Singananzelela imbadalo yama-toll gate yayivele ilandela nje i-exchange rate ngokuthi kayikhweli phela imali yeMelika. Imali yeMelika i-toll gate singathi imoto ezincane balokho kuyi-$2. So nxa kuyikuthi ngemali yelizweni ke si-1,000 abakutshoyo balandela ke oku-announce ngama-authorities ukuthi ke i-official exchange rate isikhuphukile. Okungaba kuza kwenzakala ukuthi le ntengo ke yalokhu ke okuningi okubhadalwa ngemali yaphakathi kwelizwe kusokuyalandela ke i-exchange rate yona leyo sizabona ke intengo zonke nje kumbe ama-services abhadalwa ngemali yaphakathi kwelizwe lawo njalo sekhuphukile. Okubuhlungu yikuthi kwenzakala lokhu ama-salaries awakhuphuki yikho kubuhlungu kwabaningi ke abahola imali yeZimbabwe.
Yebo uthi intengo yezinye izinto izakhwela layo kodwa nxa sikhangela kathesi isakhwela yini intengo mahlayana njengalokho bekusenzakala kunyanga esanda kwedlula?
kwenza gala kuchinja singati anazwa ke sithi intengo kayikhuphuki ngoba phela i-exchange rate nje nxa isitshintshile akula kunye sokusende ngaphandle kokuba ke intengo ikhuphuke ke singakaze sibone ukwehla singathi ukwehla kwentengo yama-services kumbe kwama-products kodwa ngenye isibanga kade sikhwela ngaso izinto yiyo ebengani itshintshile esikhathini esedlulileyo intengo nxa kade ikhwela ngokuphuma kwelanga ngokutshona kwelanga amalanga la adlulileyo sibone engani intengo isikhwela ngemva kwesikhathi esithize.
Umnumzana Japhet Moyo ngunobhala jikelele wenhlanganiso ye-ZCTU.
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela
Lamlela mshweshwe
Lamlela nampa wafuwe mbula.
Kwenze maphandleni inkomo zibikwa seziqalisile ukucuba kwezinye indawo ezansi yamandebeleni lapho sokuphele khona amadlelo lamanzi. UAlbert Ncube usipha loludaba.
Izakhamizi ezixoxele Studio 7 zithi sezidlele evalweni ngoba zilakho ukuphelelwa izifuyo ngenxa yendlala. Amadamu amaningi abikwe sejile osekudala ukuthi inkomo zihambe imango emide zidinga amanzi. Amadlelo lawo asetshabalele. Isakhamuzi samadobo umnumzana Love Moncube uthi isimo sesisibi kakhulu.
Enyaka kubi phandle kuyaphela inkomo kuphela isifuyo zonke kuphele labantu. Indlala ihlasele kakhulu ebantwini. Okubuhlungu nje ukuthi akukho noma nedona yodwa le encedisa umphakathi. Amanzi emadama kula konke nje kubi. Asila lwesikhangelayo ukuthi yasiphoselele nje lokugodwa nje lonyaka silebhathi.
Ukhansila kwa-10 eShape Kwanda South umnumzana Amon Clinic ngathi uthi inkomo sezicuba esigabeni sakhe.
Sile problem emangalisayo. Kudliwa ingqoqo zomlomo. Lonyaka asila majodo, asila lutho totally. Amanzi lawo awasekho. Amapools have gone dry. Amadam angikhulumi. Khuluma nje ngingabona inkomo 102 esezifile edamu ezicubileyo.
Unathu engeze wathi ngaphandle kwezifuyo uzulu layo ubhekana nendlala embi ngoba lungekho uncedo alutholayo ngurhulumente.
Abantu futhi basebejwayele ukuba bayaholelwa njengenkukhu. Manje lo nyaka angazi ukuthi kuhamba njani, kuzohamba njani njengoba lo hulumende ukhanya ngani kuyamsinda, ukhanya ngani kuyamsinda ukuthi anike abantu ukudla.
Amazwi kanyathi agcizelelwe yisakhamuzi esilikwe eGwanda North unkosikazi Phathiswa Nkala yena othi bazabulawa indlala lonyaka xa bengasatholanga usizo oluphuthumayo.
Abantu abalokokudla le mpuphu iyadura, igokokosi lithenga nge-R120 iphinde uyeligayisa nge-R40. Ngokuthi sesisuke sikhangelele ukuthi ngabe uhlelo lukahulumente lolwa lokusondezela impuphu eduze liyani engathi iyathengeka, ngabe luyaphenduka, ngabe kungcono ngoba lolo social welfare vela sisakwazi ukuthi salugcinani. Leso sithi inkomo zona ekudleni bekusesengcono kodwa amanzi. Amanzi inkomo sezikhelelelwa sibila kusela amanzi. Idamu selatsha kudala siyakhelelela amanzi.
Umqondiso gathi olubona ngokunakekelwa kwezifuyo ezansi emandebeleni umnumzana Enathi Mdlongwa utshele iStudio 7 ukuthi kakatholi imbiko mayelana ngokucuba kwezifuyo. Umnumzana Mkhondulelo Ndlovu ogatsha lwezokulima eMathebuleni South ukhuthaza abafuyi ukuthi beqalise ukuthengela iinkomo zabo ukudla ukuze zingabulawa indlala. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga tsahale zansi Albert Ncube. Okwamanje siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazane. Lilami usithandekile mhlanga. Lamhla sixoxa lo nkosazana Makhadi Moyo oncintisa kukhetho lokudinga ukansila kaward 16 ebulilima ekubandla le-Citizens Coalition for Change kukhetho olukhangelelwe ukuqhutshwa mhla ka 3 ngonyanga ezayo.
Ngihlala khonapha kuward 16 endatsa ikwe ngikhulele khona ngingaphansi kwebandla le-CCC lapho engincintisa ngikhona. Ngikhangelele ama-villages angusikisi agoqela imbuyu, imkwenda, indaza, idombolefu, imakhwa kanye lenyambi. Ukuze ngincintise khonapho ewadini yakithi ngifisile kakhulu ukuphakamisa isigaba sakithi. Bengiloke ngisebenza ngingaphansi kwegatsha le-social welfare ngu-CCW. Umkhankaso wami uyaqhubeka nje kakuhle kakhulu lutho olunzima lanxa kulezinhlamba laphana lalaphana uyabonisa ukuthi ngiyisihlahla esilokudla. Umsebenzi uyaqhubeka, lama-posters silawo, akula lutho oluluhlupho.
Njengowesifazana osakhulayo, kuyini ohlangana lakho emkhankasweni wakho? Kulula yini abantu sebesamukela ukuthi hayi lowesifazana uyakhokhela abakubandlululi?
Njengowesifazana osakhulayo, akulalutho olingitshengisa ukuthi abantu bayangibandlulula ukuthi ngikhokhele ngingowesifazana.
Kahle kahle, kuyini okusilela kakhulu ewadini yakho ofuna ukukwenzela abantu kumbe ukuthi kuhlafunwe ecouncil?
Izinto engizikhangeleleyo manje kuward yethu yiclinic. Idombolefu yiyo yodwa engela clinic manje ebulilima. Silohlupho lwe-network, sisemuva kakhulu sisebenzisa amagagasi aseBotswana. Sibuye sibe lohlupho lwezinyamazana zeganga. Siyalima kakhulu kodwa kasivuni, siqedelwa zinyamazana zeganga. Sibe sifisile ukuthi iCampfire ibone ukuthi siphilisana njani manje lalezi nyamazana. Ikanti lekuthengisweni kwendlovu sithole ukuthuthukiswa njengesigaba. Silohlupho njalo lwamanzi kwamanye ama-villages ethu. Awala migodi. Ikanti le migodi ezinye izinsimbi sezibolile. Umgwaqo wakithi lawo silohlupho lwawo ngamagodigodi. Ngiyafisa ukuthi ngabe uyalungisiswa.
Amathuba akho okunqoba kulolu khetho uwabona enjani? Sesibona ukuthi uncintisana lamanye amabandla ehlukeneyo, abantu beza ngobuningi emhlanganweni oyiqhubayo.
Amathuba okuthi nginqobe ngiwabona ephezulu kakhulu. Indawana zonke esengikhankasekizo nginanzelela ukuthi abazali bayangithakazelela, okungitshengisela ukuthi kungenzeka ngiwine lanxa sibanengi. Kumuli bazwanzi ndokumbila kuti mundihale ndili mwana wenyu nedzi 3 za September kudzina ndinomumila mukansili muntuthu wakankwedu kuti tikudze ntuthu wakankwedu ndili mwana wenyu ndokumbula kuti amandihala nehuva lakafanila togala pasi tikabonesana kuti tingailimidza chini wadi yedu kudzeti huane dzishe dzose dzekansili dzakafanila wadi ndoboka vazvana.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Makhadi Moyo oncintisa kukhetho lokudinga ukansila kaward 16 ebulilima ekubandla le-CCC kukhetho olukhangelelwe ukuqhutshwa mhla ka 3 ngonyanga ezayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo olufanayo oluphathelane labesifazane lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.
Siyabonga sithandekile. Singene kuhlelo liphuma lendaba.
Lingalitshona njani zulukandaba? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba, litshone lendaba. Igama lami ngoChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo mnumzana Stanley Torima ukansida wedede. Wokuqala ngiyakwamukela kuhlelo umnumzana.
Salibonani mahlabe ezulu.
Ungasitshela mnumzana ukuthi udubo esizwa kuthiwa lilalo olwesikolo luhamba njani?
Isikolo lesi sithwa yiSeroy Welengs Primary School. Sayakhwa isikhathi samakhiwa. Sasinjonge ukufundisa abantwana bamakhiwa kuphela. Le enrollment from grade 1 up to grade 4. Babezaqedisa grade 5, 6 and 7 besesekobulawayo. Uhulumende wethu wathi ngokuthatha ukuzibuse then wathatha isikolo leSeroy. Kathesi sile enrollment ye ECDA up to grade 7. Abantwana bonke esikolo sona lesi bayi 218. But kulezi nje ezokufundela ezingu-4 kuphela ngesiNgisi 4 classrooms. Abantwana abaningi bayafundela phandle kuhlanganisela yona ECD yangkhona bayafundela phandle. Ama-grade 5 afundela phandle. Abantwana abaningi bafundela phandle. Isikhathi sezulu kuyabe sokunzima.
Manje ubusithi kwenziweni?
Kade kuyisicelo esigabeni lesi esewange district ukuthi ukuthi bencedise isikolo leSeroy. At least kuyafunakala about 2x3 classroom blocks ukwenzela ukuthi abantwana benelise ukuthola indawo izindlu zokufundela ezikwanileyo. Lokhu ngiyakucela ama-stakeholders wonke kuwange district ahlanganisa bowange colliery, amaChina atwele ekugebheni amalahla laphana ewange. Labanye bonke bangakwanisa ukuthi abesincedise bomakhomo bonke laba. Siyacela sibili ukuthi bephathise ngenxa yokuthi upresident uyakhuluma ukuthi akula ndawo kumbe umuntu omele ukuthi esalele emuva. Indawo le yedede, especially isikolo sona leSeroy Welengs Primary School, sisalele emuva kakhulu. Akusake kube lesakhiwo evasinzu uhulumende take over isikolo sona lesi. Siyacela sibili ukuthi besincedise le building material ezakamizi zedede zizinikele ukuprovida ilabor ukusebenza isikolo sona lesi ukuthi izindlu lezi zokufundela zibe khona. Abazali bazimisele ukuthi bazaprovida labor, they will do everything. Basadinga okunye okuyizinto lakho okuthi even laba engibacela ukuthi besincedise bazathola labo okunye kuyabe sokubuthaniswe labazali. Ngiyacela kakhulu ukuthi at least wange district sifake amakhanda ndawonye sizame ukuthi siyakhele abantwana besikola izindlu zokufundela. Siyakwanisa ukuthi futhi sicele even iZimbabwe Defence Forces siyawabona bayayakha kwezinye izikolo, bayayakha kwezinye indawo. Kwakathesi ngiyacela nje even uminister u-Evelyn Ndlovu nxa elalele uminister we-primary and secondary education ukuthi hayi even lingaziwuyela lizabona ukuthi isikolo lesi sisemuva two behind kakhulu. Thina njengama-councillors, mina yimi-councillor, yithi esibona izinto ziyayo ziku-ground. So thi siri ilihlo singamehlo enyu. So lingazwa sesikhuluma umumuya ungarayithanga even nxa lingafika esikolo sangona siphi isikhathi lizabona ukuthi abantwana bathwele nzima. Abantwana bathwele nzima kakhulu, akhula kuphonguba nje isikolo lebizo abantwana inhlanhla nje kuphela bengalunywa lezinyoka ezinye indawo lapha abafundela khona. Hayi, kuyazwisa usizi. Ngiyacela uhulumende ukuthi engenele especially ekuyakheni izindlu zokufundela. Kulaba balisi bangu 9 ababalisi bona laba baminyene lapha bahlezi khona lako akula futhi lezindlu zokugcina amatishara. So hayi, isikolo esifuna ukuthi abantu basebenzele ndawonye ukuthi isikolo lesi size sibe isikolo, because okwakathesi ayisuwe isikolo esigcweleyo. ECD up to grade 7 kukule 4 ama-classrooms. Kucela ukuthi lesi size lapha edethi. Ngiyabonga.
Lo ke bekungumnumzana Stanley Dorima, ukansila wedede, ebesixoxa laye kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Igama lami nguChris Dande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilani.
Siyabonga Chris. Kweze midlalo, iqembu elimela iZimbabwe emdlalweni webhola lokuqanqa iNetball seliphumelele ukuyadlala kumncintiswano weWorld Cup ngomnyaka ozayo ngemva kokunqoba eZambia nge-59-41 emdlalweni oqhutshelwe kweleSouth Africa. Impumela yemidlalo yeKasilaga Premier Soccer League edlalwe lamhlanje yona imikanje. Black Rhinos 2 Chicken in 1, Ngezi Platinum 0 FC Platinum 0, Harare City 0 Bulawayo Chiefs 0, Bulawayo City 2 Yada 0, Wawa 0 Triangle 0. Siziqhibe ngodaba lokuzilibazisa sihamba leqembo lesiyaphambili collection liphethe ama single alo amathathu. Yes tech, also sweet and just some of the collection ama tot. Guys get it. Ana mustati. Shala bona po mama. Iqembu elisacathulayo mpela nanku alikabi ledlalade elipheleleyo. Nangu umholi walo uDecent Ispanda.
Ekhaya mina ngisecholojo. Umusic lo werumba kahle kahle ngiqale 2020. La kungokuqala ngangumuntu engithi ngifuna ukuzama mbone ukuthi kahle kahle ngayikhona yini lento. Ngakwalifaya yini kuyenza lento. Manje ngokuya ngabona ukuthi hayi abantu ama-comment abantu bathi hayi mfana awuzame kuyisigi elifuli sike sibone ukuthi kukhona yini okubuyayo yini. So lami ngase ngiyazama kungikhana okuncane ukuthi hayi ngisondele ebantwini nami ngizame khona okukhona esakwenzayo okuncane.
Amasingo aleli qembu abalisa ethi injabulo, xola moya wami, kanye lale elisanda kuyethula ethi umuntu omnyama uyinkinga. Basopa la. Jisay. Nabe tjolo tjomfala, correct. Uzima madodzi. Impilo lezi sisiphilayo. Uzothola umuntu esethuleka nje ukusiza umntakalina. Abangathanda ukuxhumana lani balithola njani?
Inombolo zethu ezitholakala kizo lezi ze-South Africa zithi zona 078-2323-545, 078-2323-545. Yikho lapha esixhumana khona, esitholakala khona. Umuntu uma ngabe like ukhona okufunayo ekhona okudinga la ku-YouTube, ikazeti khona yathi Decent Isibanda and siyaphambili collection, sikhona la ku-YouTube siyatholakala laphoya.
Abalandeli ubatshiyela wapha mazwi?
Abalandeli engibatshiyela khona ngiyabatshiyela ukuthi siyaphambili collection, kukhona esibhizi ngakho nje siyarekhoda manje full album elesihloko esithi Sigqila Sothando. Engicabanga ukuthi yiyo ke esizabeka umlando ebantwini ukuthi hhayi isiyaphambili collection yona ibaphatheleni. Ngithanda ukukutsho ukuthi abantu besisapote kakhulu, esakufuna kakhulu lothando lwabantu, besinikeza amandla, besigqugquzele lapho esilahleka khona, bekwazi ukusibonisa lapho esiyabe sihamba khona.
Uphuma ke enkundleni uDecent Ispanda leqembu lakhe lesiyaphambili collection ngale. Abafana besiyaphambili collection behlabela ke kamnandi lapho besiqibela uhlelo lwethu.
nanzi ebezihamba phambili. Abanye ababalise kade bemele baphatheke kunhlelo zokuqhutshwa kokhetho lokudinga umeli wegogo eKabuyuni ePhalamende olwenziwe namuhla baliswe ukwenza lomsebenzi yiZimbabwe Electoral Commission ibethesa icala lokusekela ibandla le-TRIPC. Ugatsha olubona ngokusebenza kwemigwaqo lwezinara solukhuphule impatalo yentuba zama-toll gates. Kwanele olivalelisayo nguntungamili Nkomo Lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.